Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu, Gunyana 6, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe iro rakonzerwa nesarudzo dzaita gakava rakanyanya munyika nekunze. Makanzura ACCC otora miko kuBulawayo. Zvikoro zvovhurwa vana vakawanda vachidzingwa nekushaya madhora ekuAmerica ari kudiwa. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kutungamirira nhaurirano pakati peZANU-PF neACCC mushure mesarudzo dzaunza kusabatana munyika nemudunhu reSADC. Vachinyora tsamba kuna vaDavid Masonto vanove mutungamiri weOR Tambo School of Leadership yebato reANC vachida kuti vambomisa musangano waiziya nezvesarudzo mudunhu reSADC, munyore mukuru weANC vafikile Mbalula avo vanga vari muZimbabwe vakati vainge vari kuita nhaurirano dzakakosha neZANU-PF zvaizogona kukanganiswa nehurukuro yaida kuitwa iyi inonzi yaitaura nezvenyaya dzesarudzo mudunhu reSADC. Vambalula vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano nekudaro vange vasina kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru weZANU-PF vaObert Mpofu vaudza Studio 7 kuti hapana nhaurirano dzinoda kuitwa nekuti ZANU-PF yakakunda zvine mutsindo. Vativo zvakataurwa nevaongorori vesarudzo zvekuti hadzina kufambiswa zvakanaka ndezvemugodzi matsuro uye hapana anozviteerera. Vachitaurawo neStudio 7 mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti vanoda kuita nhaurirano vanofanira kuenda kugungano rePollard.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Vachamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up losing everything.
Mashoko mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 nhasi mutungamiri weACCC vaNelson Chamisa vati munyika munoda nhaurirano.
Nyika yeZimbabwe kuti iende mberi inofanira kuti igadzirise chakakonzera kuti ibude munjanji. Njanji yebudiriro, njanji yerugare, njanji yeshanduko, njanji yekuti vanhu vagare upenyu hwakanaka. Yakabudira pakuti sarudzo yakaitwa uye zvinoitwa inenge dzine kumbonyikiswa kwevanhu hongu takabudirira, asi takaona mizeki yakazonopawo umwe kuti ndiye akahwina. Ndokubva taona kuti fane gakava nebopoto zvose zvine magezi aitwaya ekunzi mahotera papi uripa nhamba yakati zvinotyora mitemo, zvinotyora kodzero, zvinotyora mirayiro iri pasi penyika dzose kuSADC, kuAU nana United Nations. Saka zvinoda kuti zvichigadziriswa. Hatikugadziswa kwazvo taakuda kuti nematengerwo enyika
vamwe nesani dosa katakati nguva inotamirira kuti onesani tibati pamwechete tiende temberi nyika ipamo zvakanaka.
Izvi zvinokwanisika sei? Muri kumboedza here kuti mutaurirane navamunangagwa wacho zvingagadziriswa sei munyika?
Izvi zvinotoda kutoti vanhu vatoonesana, saka zama tikuzama. Taenda kuvatungamiriri vesadhani, taenda kuhama dzemusadhani, matrade union, civil society, machiti ari musadhani muno nemunowo muzimbabwe, tiri kutaura nemachechi, tiri kutaurawo nevakasiyana siyana, nekuti tiri kubikwa ndechekutitsvage kuwirirana. Tisava nebepoto nekuti ini semutungamiriri nevamwe vatinavo vatungamira hatidi kuti ropa rideurwe nekuda kwematongerwo enyika. Toda kuti ropa richengetedzwe, ropa rivandudzwe, upenyu huvandudzwe, vanhu vagare zvakanaka. Tinogona kungoti mangwana tida kuchuma takati dzvamu, asi munozviziva kuti kana tisati tambopa mukana kutaurirana, tinenge takanganisa pakutungamirira kwedu, tinenge takanganisa pakupa uchapupu hwekuti toda kuti munyika muve nerunyararo. Ndosaka muri kuona tamboti tida kuzama kuzungusa matanda ose enhaurirano.
Takambotaurana vacharamba vachiti nhaurirano dzinokwanisika kuitwa chete pasi pePollard.
Takataura kugara tingarambi tongori mbaka yakarimba kare, hatirambi tokanga yakatanga kana kubika rakapakurwa. Shambakodzi yePollard yakaita mbodza imbozhuka, vakanga varimo vakaita manyoka onaizvikatirapa munhu wete ari kurwara nePollard. Saka hatidzokeri kwatakatadza, takamhaza takaminama, hatadzokeri. Tichienda mberi panoda kutsvake nhaurirano chaidzo chaidzo, kwete zvekutaura Pollard rinova gungano kana kuti sangano risingashandi pazvinhu zvenyika ino, harina rutsigiro nenyika yeZimbabwe, harina rutsigiro nevana veZimbabwe. Chinodikana vana veZimbabwe kubatana kwevana veZimbabwe.
Ko pavatungamiri vacho vamuri kutaura neSADC, tiri kunzwa vamwe vachiti vaRamaphosa ndo vari kunzi vatungamire urongwawo, zviri kufamba sei?
Ine handigoni kutaurira vatungamiri veSADC. Chandinogona kuita kutaurira vatungamiri veZimbabwe vanova vana veZimbabwe vari mumatunhu akasiyana siyana. Ndinoziva zvavanoda nokuti vanotitaurira kuti zvatinoda ndezvekudiwa munyika medu mava nerunyararo.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Makanzura eguta reBulawayo aita iwo makanzura ekutanga munyika kutoreswa mhiko mushure mesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, uye makanzura ose akakunda musarudzo idzi ndebato reCitizens Coalition for Change. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Makanzura makumi matatu nemasere kusanganisira madzimai mapfumbamwe akasarudzwa pasi pechikamu cheproportional representation atoreswa mhiko dzekutanga basa zviri pamutemo muBulawayo nhasi. Guta reBulawayo rine mawadhi makumi maviri nemapfumbamwe 29, uye bato reCitizens Coalition for Change ndiro rakakunda munzvimbo dzose riine makanzura ose atoreswa mhiko, asi painewo vaviri veZANUPF pasi pechirongwa cheproportional representation. VaDavid Coltart, avo vanove mutungamiri wemakanzura eCCC, vaudza Studio 7 kuti bato ravo raona zvakakosha kuti makanzura atore mhiko senzira yekuremekedza vanhu vakavasarudza.
At the outset, it's important for us to note that, in our view, this was the most illegal election ever held in Zimbabwe since...
chekutanga zvakakosha kuti taure kuti maonero edu ndeyekuti sarudzo dzakaitika idzi ndidzo sarudzo dzisina kuitwa zvakanaka munhoroondo yenyika. Kubva pakuwana kwatakaita rusununguko, pane mitemo yakawanda yakatyorwa zvemhando yepamusoro, kusanganisira mitemo yeSADC guidelines, asi senzira yekuchengetedza sarudzo yevanhu uye kurwira kusimbisa utongi hwejekerere, tinoona zvakakosha kuti titore mhiko iyi.
Mushure mekutoreswa mhiko kwemakanzura aya, vaColter taudza munyori wekanzuru vaChristopher Dube kuti vange vachitarisira kuti vabve vabvumidzwa kuita musangano wekusarudza meya nemutevedzeri wavo. Asi vaDube vaudza Studio 7 kuti zvekusarudza meya zvinozoitwa mushure mekunge makanzura ambodzidziswa zvebasa ravanotarisirwa kuita.
Ichokwadi kuti kana makansilazi achingotanga miting anafanira kusarudza meya naDeputy. But inoi haisi first meeting. Tapasanura ma ceremonies. Tatanga ne swearing in ceremony isina meeting ye council. Taka puwa directive ne Minister of Local Government and Public Works. Inini pachangu satakule kuebulawayo. Ansi kuona kuchora mthemo kurikwe ipapo. Ndiri kuona sokunge i administrative decision yakaitwa kuti ma councillors kana chipinda mu office wopinda mu office asiziziba zvokuita.
Mumwe mugari wemumulawayo vaGeorge Moyo audza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti makanzura matsva aya achaita zvose zvaanogona kugadzirisa matambudziko akatarisana neguta anosanganisira nyaya yekushayikwa kwemvura yekunwa yakakwana.
Tinotarisira kuti issue hombe yanga ichinetsa yemvura ichagadziriswa pamwe chete neissue dzemaroads rehabilitation. Tirikutarisira zvakare kuti dzichange dzaakuwana attention.
Mzvare Melissa Maveza nemumwe kanzura pasi pechikamu cheproportional representation ako kanoveke kutanga kuve neurongwa hwakadai mumakanzuro emunyika vati vanofara zvikuru neurongwa uhu vachiti zvakakosha kuti madzimai ave muzvinzvimbo zveutungamiri.
Which is why we are coming in to debate and chikatsire our city of Bulawayo, it has to look like the city of kings and queens for sure.
Toreswa mikoko yemakanzura yeHarare nemutare kunonzi kuchaitwa mangwana musi wechina uye muguta reGweru vachatoreswa mhiko musi wechishanu. Hazvisati zvazivikanwa kunzi makanzura akakunda muguta remasvingo achatoreswa mhiko rini. Zvichakadaro vakakunda musarudzo yevamiriro yeparamende vanotarisirwa kutoreswa mhiko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Zvikoro nhasi zvavhurwa vana vakawanda vakanzi vadzingwa nekutadza kubhadhara mari yemadhora ekuAmerica yanga ichidiwa. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya. Zvinozopa kuti mari dzinenge dzadziviswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza paChiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari. Saka inini semubereki ndiri kuchungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwashendevele Zulu vekumatobo avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana makuseni vachifamba netsoka vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakuna chi havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chaicho kuti vape vana vana vari kuenda kuchikoro nenzara. Saka zviri kuvaremera iko zvino. Even vana vanenge vanga vachichema makuseni nenzara but havana option because vana vanofanira kuenda kuchikoro. Saka zvakatooma pakatoipa.
Ambuya Gloria Tave avo vari pamudyari gere vanoti mari yavanotambira haikwani kubhadharira vazukuru vavo mari yechikoro.
Wana 120 haigoni kuti ikwane kuti mwana aende ane zvinokwana zvinodiwa zvose nokuti
uzoti zvinodiwa kuchikoro zvacho ainongo achingovaye mvongo mupoto kuti hatina zvatingaita. Saka takatarisa kuti hurumende sezvo yanga yakavambisa kuti dzidzo yepaprimary ichange iri yepachena takatisa kuti vachazviimplimenda izvo zvasi havanavo zvavaita.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vapa Patrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze kunyanya nyanya kuzvikoro. varairidzi vedu vanozviziva, vatungamiri vezvikoro vanozviziva. Kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata, vakasununguka kutaura nemadistrict edu, vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu. Mari yedu yemarachijezi ndiyo atinotambira, ndiyo atinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara, nekuti ndiyo anowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati nyaya yekubhadhariswa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro.
Zvaitika kuvhurwa kwezvikoro nhasi zvinorwadza. Tichiona kumaboarding schools kunosvitoenda vana vevanhu vane mari inotori nani. Patasa attendance nasi yanga ichingosvika kuma 60%, asi vana vakavhura musi Monday, vazhinji vashaya mari. Kuzvikoro zviri kuitika ndezvekuti kubhadhariswa kwemaschool fees kuri kuitwa, mazhinji acho achibhadhariswa nemaus dollars. Akutorambidza vana kudzidza nekuti vabereki vavo havana mari, havana pekutanga.
Izvi zvatsinirwa nasagara wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasvingo vaeston Matthew.
Tadzisa kunyange vana vedu kuenda kuzvikoro izvizvi nokuti mari dziri kudiwa ko dziri kudiwa wa ari ma US dollars. Ukatarira ma boarding school mwana wachita vote chitarisa vote unogona unogafarwa kuti aidho pa nangiri boarding pa boarding school. Asi ko zvino boarding school inogona kukudza kuti vanoda 400. Mudzidzisi haasi kukora mari yakaita se.
Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana matanhatu emari yekuAmerica. Apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe National Educators Union kana kuti ZINEU rinoti varayiridzi nevadzidzi vari pakati pezvikamu makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi pazuva rekutanga rekuvhura kwezvikoro. Sangano iri riri kukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council wechimbi chimbi wekuzeya nyaya dzemihoro yevarayiridzi kuitira kuti kunyorwa kwebvunzo dzegore rino kusakanganiswa nekukundikana kuenda kumabasa kwevarayiridzi vachishaya mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti riri kushushikana zvikuru nekuwedzera kwenyaya dzekupambwa nekumbunyikidzwa kwevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti achiri kuongorora dzimwe dzenyaya dzekupambwa kwenhengo dzebato iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakasarudzwa kumiririra Ward 27 kuGlenora vari nhengo yeTriple C vaombera Ishe Nhente ndemumwe akapambwa akaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori avo vanonzi vaida kuziva kuti urongwa hwebato iri hwange hwakamera sei mushure mekuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzakanzi nevaongorori vakawanda dzainge dzisina kuchena. VaNhente vanoti vakapambwa nevasori vainge vakapakatira pfuti uye vakabayiwa jekiseni ravanofunga kuti rainge riine muchetura. Vakapambwa muHarare pamwe neimwe nhengo yebato ravo vasanele mukuhlani. Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalosiziva vati munyika yese maberekera ingwe.
Tabva musarudzo instead of building and uniting the country. Tava nguva yekuti kuve nekubatanidzwa kwevanhu, asi chatiri kuona is attack on civilians. Zvaitika kunana Nhende zviri kuitika kunana Mugusa unoona anhu achithreatena vanhu kuti vakavhoterei Shanduko, vakavhoterei Triple C, kunana Manicaland nekumareserva.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya yekupambwa kwavaNhende navamukuhlani.
Tichiri kuongorora nyaya iyoyo, ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavabatane nemapurisa, ngavaite cooperation kuti vanhu mainvestigations vaone kuti zvakafamba sei.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti zvakakosha kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuongorora nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vakambopambwa Muzvare Justina Mukoko vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo munyika ndeyekuti nyaya yekupambwa kwevanhu ipere zvachose.
Chikuru chandinoshuvira ndechekuti daita taregera sevanhu vemuZimbabwe kushandisa tsika yekupambwa kwevanhu vachienda kunoshungurudzwa, vobva kunoshungurudzwa vouya vaine maronda akawandisa. tsika inenge isiri kupera. Sei tisiri kugona kupedza tsika iyoyi. Itsika yakaipa. Mozvare Mukoko vanga vachitungamirira sangano rinoongorora kuchikoro kwekodzero dzevanhu munyika Zimbabwe Peace Project, asi vanoti vasiya basa vachivamba sangano idzva rinobatsira vanenge vaitwa kafira mberi reJustina Mukoko Foundation. Mozvare Mukoko nezuro vakapewa mubayiro wokurwira kodzero dzevanhu. Vachitaura neStudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamirira Zimbabwe Human Rights Association vadzikamaibere vaka rumbidza Muzvare Mukoko vachivati gamba munyaya dzekodzero.
Nasi tiri kuonekana naJustina Mukoko ngachitungamira Zimbabwe Peace Project kwemakore 15 apfuura. Saka isu seboard ZPP tanga tichimupaura remekazo vakakosha Excellent Service Award yekumutenda nebasa guru raakaita kubva muna 2007 apo paakajoina ZPP.
Kupambwa nekutsakatiswa kwevanhu munyika kuri kushoropotswawo zvakanyanya nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ayo anoti ari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi. Vamwe vakapambwa vasati vazivikanwa kuti varipi vanosanganisira vaitaidza mara vaPatrick Nabanyana, varashiwe gusha nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuGabon vari kufara zvikuru mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi General Brice Nguema, avo vakapidigura hurumende nechisimba, vaburitsa mumajeri. Vanhu vange vave nemakore akawanda vari mutirongo asi vasina kutongwa kana kupomerwa mhosva. VaNguema vashanyirwawo nemutungamiri wenyika yeCentral African Republic vaFaustin Achange Taudera, avo vanova nhumwa yenyika dzepakati nepakati peAfrica dziri kuda kuti nyika yeGabon idzokere kuutongo hwevanhu kwete hwemauto. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vasvika muKiev, guta guru reUkraine nhasi. Vasvika kwangopera nguva shoma Russia yakanda zvombo muguta iri. Rwendo rwavaBlinken harina kunge rwaziviswa kuruzhinji. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro naMuzvare Stella Nonhlanhla Mkiliwane, avo vari mudunhu reTexas muno muAmerica. Muzvare Mkiliwane vakanyora bhuku rinotsanangura matambudziko akawanda avakasangana nawo muupenyu hwavo, asi chikuru ndechekuti vakakunda matambudziko aya uye vakashandisa semukana wakanaka wekupundutsa nawo upenyu hwavo pamwe nekubatsira vamwe vane matambudziko akadaro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bhuku rangu rinonzi Behind the Smile is Life and Life. Rinotaura nezvekuzvarwa kwangu kuZimbabwe, kulowa gwero, makurira andakaita nematambudziko andakasangana nawo nekurwarirwa nevana, zvakare ichiburitsa zvikuru chitendero changu nekukurira murwere kuburikidza nenyasha dzaJesu. Ndomananganiro akaita bhuku racho.
Chii chikuru chakaita kuti munge muchinyora bhuku iri?
Chikuru chakaita kuti ndinyore bhuku iri ndechekuti ndakarerwa nemwana wangu mudiki nenzira imwe yaityisa zvokuti ndaive ndisingafungi kuti achararama. Asi mukurwara kwake ikoko pane zvinhu zvakawanda zvandakadzidza, zvandakaona zvinobatsira zvikuru kuti chero kange uri mudambudziko rakaita sei unogona kukurira nepamusana pezvinhu izvi. Chekutanga ndechekuti Mwari avatisiye tega, chero panguva iyaya yekuti unenge uchifunga kuti iko zvino zvapera, ndopaunoona ukuru hwaMwari vachiuya vachikurira on your behalf. And then chimwe chinhu chandakawana chikuru chakandibatsira ishamwari. Shamwari dzangu dzakamira neni. Ndikazodzidzazve kuti kuponeswa murwere kunosanganzira kuti nyasha dzaMwari kozouya zvakare kuti wasanganawo nevanhu muzvipatara umwe vanorapa vana chiremba nemanesi nevanhu vese vanosangana navo vanenge vaine chido chekuti vashande newe kuti mwana wako kana kuti chero mudikani wako akwanise kuti ange achirarama. So ndo zvandakadzidza zvakawanda pamwana wangu mudiki musikana.
Saka kunyora bhuku kwamakaita kwakakubatsirai nenzira ipi mumatambudziko ese amataura?
Zvakandibatsira kuti ndikwanise kuita go through healing, kuporeswa mumwoyo wangu. Kuburitsa ndichinyora pasi kwakarerutsa zvanga zvichindiremera nekufungisisa nekurwara kwevana nezvakawanda wanda zvatosangana nazvo muupenyu.
Saka iro bhuku renyu riri kutambirwa sei neveruzhinji tichiona kuti inhoroondo yeupenyu hwenyu?
Bhuku rangu riri kutambirwa zvakanaka zvikuru nevanhu vakawanda vari kuona richivabatsira pakutenda kwavo neunzwisisawo zvimwe zvinhu zvinoitika munyika nekunzwisisa zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu kana hwangu nezvimwe zvinhu vamwe vakanga vasingazvizive nezvangu. Zvimwe zvinosekesa kwozoitawo zvimwe zvinomboti tinosvika pekuburitsa musodzi.
Zvidzidzo zvipi zvingawanikwa neveruzhinji kubva mubhuku irori ramakanyora iri?
Ini ndinoona chinini pache zvangu ndakuziva kuti chero zvinhu zvikamboma sei muupenyu hazvirambe zvakaoma zvinopfuura. Chero zvinhu zvikange zvakanaka sei paupenyu zvichinakidza zvinopfuurawo futi. So chero nguva yatinenge tiri muupenyu hwedu tofanira kungoziva kuti haisi kuzoramba yakadaro zvachose. Zvinhu zvinochinja asi tinofanira kupfuura chero matiri tiine tariro ende tisarege kurwisa nokuti tiri musituation iri kuita kunge iri role place. Isusu tinofanira kusabet isusu tinoshaya tariro.
Iri bhuku renyu rechingani Muzvare Mukiliwane?
Iri ndo bhuku rangu rekutanga kunyora. So nditoriwo hangu munyuwane pazviri asi ndikutarisira kuti nekufamba kwenguva nekunzwisisa kwandaita impact yaitwa nebhuku rangu irori pane zvakawanda zvandogona kunyora nezvazvo. So ndikutarisira kuti kune mamwe achauya kumberi uku kana Mwari vachitendera.
Avo vanga vari zvarwa cheZimbabwe Muzvare Stella Nonhlanhla Mukiliwane vari parunare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvesarudzo dzichangobva mukuitwa idzo dzakonzera mutauro wakanyanya munyika nekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe kuburikidza nenhaurirano. Mutungamiri webato rinopikisa reTripleC vaNelson Chamisa vanti vakagadzirira kuti vapinde munhaurirano. Asi munyori mukuru mubato reZANUPF vaObert Mpofu vanoti hapana nhaurirano dzinoda kuitwa nekuti ZANUPF yakakunda zvine mutsindo. Makanzura ACCC otora miko kuBulawayo. Zvikoro zvovhurwa, vana vakawanda vachidzingwa nekushaya mari yekuAmerica iri kudiwa. Tasvika kumagume ichirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.